ndokuti zvakangonaka veEuropean Union kufanana nevehurumende yeAmerica even panguva yainziyo nezanupf zvanga zvakavaomera nenhau yemasanctions vakanga vachingopa mari kuZimbabwe. Mu-15 years dzapfuura vakapa mari inopfuura iyo 2 billion euros kubatsira muhealth. European Union haina kutanga kupa mari nhasi. Zvinhu zvavagara vachiita for the last 15 years muZimbabwe vachiunza mari. Izvo zvakanyanyisa kukosha nekuti even vanachiremba vakadzokera kumabasa, asi dambudziko riripo chairo nderekushayikwa kwemishonga yezvirwere zvakasiyana siyana.
Munoona here sekuti hurumende iko zvino inotambira izvi zvekuti mari dziendeswe kune zveutano zvochengetedzwa zvakadaro pasina humwe uori unozoitwa nemari idzodzo?
Mari dzinobva kunana European Union United States dzagara dzakatichengetekei zvishoma pauori, nekuti kazhinji mari idzi hadzitambiriswe hurumende feyafeya. Mari idzi dzinotambiriswa ma-non-governmental organizations, dzinotambiriswa ma-intergovernmental organizations akaita sana UNICEF.
Ivo veEuropean Commission vamwe vavo vakambouya mazuva aperayo, vamwe vauya zvakare nhasi, vari kutaridza eso kuti vari kuteerera kuhurumende itsva yavamunangagwa irei?
I think vari kuteerera. Ndinoona sekunge vanhu vazhinji vanga vakangomirira kuti Zimbabwe itipfukunukei kubva pautongo hwavamugabe. Saka ndinoona sekunge munhu wese ari kufara pakava nemishanduko yakavapo. Asiwo vanhu vachizo chikuhurumende yavamunangagwa, sezvo pava neshanduko, tava kuda kuonawo shanduko muzviito, kunyanya mukurespekta mahuman rights, kuti maelections ave free and fair, kuti vanhu vagare vakasununguka munyika yavo pasina kudzvinyirirwa. Saka ndinoona sekunge pasi rese riri kusapota kuti Zimbabwe yakurawo chimwe chinhanho. Handiti nekuti tisu tega tanga tasara nekupine mutungamiriri mumwe chete kubva panguva yeindependence.